Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on January 22nd, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the plight of vendors in Zimbabwe as they face eviction in some urban areas.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930-15460 and 6080 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about attempts by the government to forcibly remove vendors from Harare Central Business District.
The government has given up to today the vendors to leave and threatened to use the Zimbabwe Defence Forces if they do not heed the call. But vendors in Harare have stayed put, vowing to fight back if they are forced to leave lucrative selling points in the city's central business district.
The situation is calm in Harare and other cities, with indications that vendors are conducting their businesses as usual. Millions of people in Zimbabwe have ventured into informal businesses due to the country's declining economy.
To join the show, please call us now. And also, you can go to our live streaming on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Ibambe Zulomuhle, lingalithola njani lapho elikhona khona ngapho ke endaweni esijeneyo. Jonga, unjani mfowethu?
Ngiyaphila ndoda.
Yebo, bathina abantwana.
Ah, bathina bayagula.
Ayi, baza ba right.
Flu.
Oh, flu manje.
Yeah, flu, yeah.
Yeah.
It's cold, you know.
Yeah, isikhatsa khona
mfowethu. Ukutonora. Yeah. Kuyagodola.
Yeah, ikunjalo mfowethu.
Yeah, kunjalo.
Yeah, lamhla ke sikhuluma ngama vendors, sikhuluma abantu abathenga bethengisa impahla ezidaladini. So sizwile ke ukuthi Harare bekuthiwa ke kuyasetshenziswa ibutho ukuthi basuswe khona ngale ke esitaladini. So singazi ukuthi ibutho selingenile kumbe hatshi, sizokuthiwa ke alingenanga lamhlanje. Kodwa ke abantu bangani bethukile, kodwa bolaba abathengisa esitaladini bathi bangavele bebuye bayagijimisana kuze kuthi ya. So ke kukhanyazana kulokwethusela nokuthize. Njalo ke sike sakhuluma lo mnumzana uStanley Zorwadza, okuvendors union kumbe association Harare khona ngale. So besithi yena kafuna ukuthi ebone abantu begijinyiswa ngamapolisa awe kansili namapolisa kumbe amasosha ngoba abantu baphila ngakhonoko akulenye indlela abangayenza. So sifisa ukuthi ke lingene uhlelo kona manje sixoxene ngodaba lolu. Nasi nombolo ufone kanye, siyakufonela lapho khona khona ngapho 001-202-619-2077 kunjalo futhi.
And Gibbs, remember this is not only in Harare.
Yeah.
In all the cities and that is the government ultimatum that the towns and cities, in all the towns and cities, and it's only it's not only directed to vendors, also to those who operate pirate taxis.
Aha,
not yes. Mchika-shika.
Mchika-shika. Amashika-shika.
Yeah, mashika-shika.
Yeah.
So in all the cities and towns, regardless of the size of the city or the town, ivari kunzi ngavabude ndizvozvo nyatiri kukurukura nhasi vadiwa vateereri nevatariri ndiyo yedanho rakatorwa nehurumende rekupa vanotengesera migwagwa nevemichovha maawa anokwana kuita 48 hours makumi mana nemasere kana kuti mazuva maviri ekuti vange vabva munzvimbo dzavanoshandira vari vanga vanotengesa nzvimbo dzavanotengesera dzisina kubvumidzwa nehurumende kana nemakanzuro pamwe chetewo nevanotakura vanhu ivavo vemapirate tax. Nzvimbo dzavanotakurira vanhu nekuburutsira vanhu kana dzisina kunge dzakabvumidzwa nehurumende, gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo ndo vakapa inonzi ultimatum kana kuti shoko iro rekuti vanhu vavanga vabuda mukati memazuva maviri kana me 48 hours. Vakatiwo kana vanhu vakakundikana kubva munzvimbo idzodzo, hurumende haisi kuzodzoka shure, ichashandisa mauto kuti vanga vachibvisa vanhu vane chisimba. Vanoti vakataura nemumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti mutibatsirewo kuzotipa mauto kuitira kunge tibvise vanhu ava nechisimba. Chatisingazivi ndechekuti zvinokodzera here kuti vanhu vange vachisvika padanho iroro rekuti vanobviswa nemauto nechisimba inyaya inofanira kunge ichitauriranwa dai hurumende ichigarawo pasi nevanotengesa vachinzwana nazvichemo zvavo pamwechete nemakanzuro ndozvatoda kutinzwe nhasi kubva kwamuri pindai muchirongwa ndechenyu nhamba dzenhare dzambotaurwa naGibbs asi vamwe mamusati matora zvinyoreso kana maball point ndokupai zvakare nhamba 001-202-619-2077 makangofona tobva takufonerai kandiro kanoenda kunobva kamwe fonai tobva takufonerai Gibbs.
I think we're joined by our first guest, and that is Mr. Michael Ndiweni. He's the director of the Bulawayo Vendors and Traders Association. Mr. Ndiweni, good evening and welcome to the program. Oh, I'm told that Mr. Ndiweni, his phone is dropped. So maybe let's read one or two messages that have been sent by people on our Facebook pages. Let's see. I think there are one or two people that have actually joined us, and the number is increasing. So the first person that sent us a message here, Mr. Chonga, we have got Zuze, who says he's watching and watching from Botswana, I guess. Then there's Clemens Machemeza, who says, I'm watching you guys from Maswingo. Hilary Mashawi says, Gibson Chonga, thank you for bringing the program. I'm watching from Caps. And then Bongani says, I'm in Cape Town. Then we've got Tendai, who is in Kamfinza.
Close to Highland.
Yes.
Yeah.
There used to be a business center there, right?
Kamfinza, yes. Yes. Inina hanga andira mbo pashika. Asi bhazi randai kwira raipfuura naikoko richienda kumusha. Saka ndichipaziva.
Then Muska Whiskey says, I'm watching you on the phone. This is a question, actually. Can I watch you on the phone or TV? Both, I think.
Yeah, so as long as he is logged into our programs. Eh?
That's it. If she or he goes online, then open our websites.
Yes.
www.voazimbabwe.com or www.voindebele.com. The last one, www.voashona.com. Yep. So go there and then you can actually watch and send us a message and all those kind of things. What do you have?
Hanzi namkoma Jack Eve. Ndofunga ndimkoma Jack Eve. Hanzi, hey, create jobs. Vaka zizepi. Anditi maitema maticha ne reken kuschool. Ivai mavenda wa streets. Shina ya wandisa. Mungu aru kutingawa visko. Then Rafael Makana. Government give vendors and tax pirates 48 hours. Zekubuda mtown. But wakaba 15 billion wakapiwa 3 months. So takupawo government 48 hours to create jobs. Then Chirabwa Rabwa, anzi kiki kuseka namo serugare. Kwa wakuru hawa vanombozviziva here kuti kutengesa kuri kuita vanhu kushaya mabasa. Ngavape vanhu mabasa, vozotaura izvozvo. Hazvinei nemasoja izvi inamo kutengesa. Tina Suzene Muchaonyerwa, anzi vatsvagireiwo mabasa vaone kubuda umwe ari kuwana mari yerendi, chikafu nekuendesa mhuri yake kuchikoro. Saka akabuda asina basa munoda kuti ararame nei kana kuti maakuda kuti mbavha dziwande munyika siyai vanhu vatengese because muZimbabwe hamuna mabasa. Hanzi mukoma wedzerai Marisa, ko mhuri dzorarama nei? Vonoba here vanhu hanzi voziva zvipi manje kana kuriko kutonga kwaro garwe? Hariiti. Mumwe ati ndipei hanzi nhamba dzake idzo ndifonerei. Mashava Mashava ari muSouth Africa panumber 2778679258 tichaedza kufonerai mukoma Mashava Mashava. Tomboverenga kubva kuna Jen Muchaonyerwa, tamboverenga yakanyora kaviri. Violet Chibilika, hanzi create jobs. Notice iri kupera nhasi zvokupedzerana mangwana.
So we've got Sifa Zuze who says, I'm watching you direct from South Sudan.
He's our regular.
Yes, he's a regular kind of listener. Then Richard Piri says, Zimbabwean citizens should comply. Then Takawira Aspanda says, I'm watching you from Karipa, Nyami Nyami Rural, Kwamola. You know Kwamola?
Mola. Yeah. Mola, I need it.
Yes, Mola. Yeah. Then Professor Ndlovu says, I'm watching you guys from Kezi, Ego Peula. I know the place, eh? Then Andrea Munyangaru says, the government can use force, yes, but this is not the source of the problem. If jobs are created, then vendors are going to just base on their own volition. Then Bongani says, thank you, Studio 7, for this kind of program. Then Richard Piri says, we need order in Zimbabwe. nothing else. I guess you could call.
Tine muteereri wekutanga anzi ndimukoma ndofunga kuti koma Donald Mamboma.
Aha.
Ndinozova mukoma Donny D.
Donny D, yeah.
Yes. Mukoma Donald makadi.
Ndofara mukoma Jonga muri sei?
Aiwa tiri wapenyu. Hapindai muchirongwa ndechenyu imimi, you don't need any introduction.
Aiwa ndiri hatitori dzechirongwa.
Ndizvozvo.
Mukoma Jonga munona chiika namukoma Gigo. Nyaya iripo ndekuti mavenda tichitovatsigirawo kana sei vanhu vakauya kuno varino vari kudhaisikora nemiwo mukoma ndemmemuchitovadirawo nokuti chechita kuti kubuda kwamakaita hakusi kubuda kusina chikonzero mukati. Kune chikonzero chokuti pamwe makamahya basa kana kuti zvinhu zvava zvangomira zvine mamiriro sio handii movaona. Kuzowana rimwe basa kune imwe nyika hatazeni minuti wagarika kana kuti munhu wogara akauya nekugarika ndiambasada noti ibasa rake. Vamwe vanhu vese vamunoona vachishanda kana anga valechara kudhaisipora akatotiza kuti munyika make akashaiwa basa ari kulecharero kana kuti injiniya wamunoona achishandira kunze kwenyika ndozviripo. Kamavhenda ndozvimwe the same scenario kumavhenda. Mavhenda ari kutengesera mugwagwa nenyaya yekuti ngavakireta mabasa hapana munhu waokera achidzingirira nesvimbo kana nepfuti vachimira vakangokireta mabasa. Do you think kuti kana Zisco ikavhura kana Zimasi ikavhura kana Sebo Chemicals ikavhura munowana vanhu vakaungana marovha mumastreet? Hakuna. Ngavakirete mabasa vanhu ivava. Tatotambura unogara kuzve kwemusha tichema tiri kuzve kwemusha doesn't mean kuti vanhu havanenge tinokwanisa kuti havo zvimwe zvinhu mukati menyika yedu but zvinotoita kuti nyika yedu budirire. Ngavakirire mabasa kwete kuti vadzinge vanhu vachirova vanhu vemarabhu vachitora matomasi evanhu vachidya matomasi evanhu.
Mukoma Mamboma, tichidzoka kumashure kanzuru inotaura kuti yakagadzira nzvimbo kana kuti makanzuru mazhinji anotaura kuti akagadzira nzvimbo dzekuti vanhu ivava vaende kunotengesera asi vanhu ivava vanoti zvimwe zvikonzero zvacho zvekuti vasatengesera kunzvimbo hanzi hakuna makastoma anosvika ikoko. The councils created the vending spaces but the vendors they don't want to take up those spaces.
Ndida kupa example yekumasvingo mukoma Jonga kwandovo. Kunonzi kuchitima market handitika. Musika mukuru nozikamwa mumasvingo iyoyo zvakakiretwa navalwis chamiti vachirimira mumasvingo the late alwis chamiti. Pane nzvimbo iri pa makanzela nenyaya yekuti pa 2008-2013 makanzela akadominata echi ezanu PF akawanda muka pakuriga kwavakaita vakawanda vakawanda havachina vari kuti ndo biriki muka makanzuro mazhinji vanhu makanzela avo ndovakuita zvekoo zveuori vachikiretera nahama dzavo zvavo zvechizveki zvaanu zvokunzi kana uchida kuti uwane sendi unonyoresa ukozodii zvava dzimwe ngano dzina kana nomusoro wese mugoma ende vanhu vavakutambura ngavangokireta mabasa mugoma zvekuti kana kuti zvakafanira kuti muHarare wonzi kukakola kana kuti kusingasviki pedestrict kusingasviki vanhu vanofanirwa kutenga zvinhu zvacho saka unonotenga ikoko ndiani. Do you think munhu angaenda kumahype uko kumucheto kana kumaoutgate kwetaun achinofambira kotenga matomati kotofamba vane mari vane mota?
Haiwa maita basa
ndotsigira mukoma zvorwadza namukoma ndichivedo kumasvingo kune mamwa mukoma samuel wadzai kuti ngaarambe vakasunga ipapo dirijeni yavatoronga izano rakanaka tovatsigira hakuna ngoti mavhenda angangobuda mazirito iwo vasina mabasa avakireti.
Regai tikonzwa vari kumusha vacho kuti vanotambira sei kutsigirwa nemunhu asipo achikuti rova stereki iye asipo. Maita basa mukoma Donny, tine mumwe muteereri. Ndizvozvo, maita basa. Tina mukoma Edward vari kuZimbabwe. Makadii mukoma Edward?
Jonga muri sei?
Aiwa tiri wapenyu, kuri sei ikoko?
Kunoku inhamo mukoma, tongodaro tirimo munyika medu.
Ndizvozvo, mungadzora mbichana volume yeredhiyo yenyu iri kubva yangodzoka kuno.
Oraiti, zvakanakai.
Ehe, titaurirei nyaya yenyu.
Nyaya inonetsa mukoma Jonga ndeyekuti mukatarisa chirongwa ichi chiri kuitwa nehurumende chekubvisa vanhu mumugwagwa. Nyaya inoitika ndeyekuti pamwe pacho unotoona kuti zvinenge zvichitongotungamirwa nemayouth officers. Saka unotoona kuti kunongova kuda kungorwadzisa vanhu apa vanhu vanenge vachitozama kuti vatongoshanda vavawane chinoraramisa mhuri nekuti mukatarisa kuti munyika medu hamuna mabasa izvozvi zvivana kuzvikoro totitambura kuti towana mari nemuto upi kuti tiwane kubhadhara maschool fees pamwe nekutenga mabhuku. Saka vanhu vanenge vachitongotsvagawo kuti vangawana chouvirere vakwanisa kudi kuritira mhuri.
Asika mukoma Edward, hurumende iri kuti saizvo zvino kune dambudziko rekorera hanzi naminister, the government could not continue to fold its hands when the threats of typhoid and cholera had become a reality. He said illegal activities in the CBDs have virtually become cover for other criminal activities, and it was critical for the government to arrest the situation before it exploded. Vari kuti dambudziko rezvirwere zvekorera netyphoid. Pamusoro pezvo, vanhu vari kutengesa-tengesa mukati mwemo akuitawo mbavha dzava kungohwanda nevanenge vachitengesa. Saka vari kuti zvinofanira kugadziriswa. Imi munoona sei?
Tikatarisa mudhorobha redu muHarare. Munoona kuti pane nzvimbo dzakanga dzichitaurwa kuti ndo magadzirwa kuti mavhenda vandotengeserako, asi kusvika pari zvinezvo hapana pati pagadzirwa kuti mavhenda vaendeko vandotengeserako. Plus kunzvimbo kwacho kokoko kunenge kuri kure nevanofamba vanenge vachitenga tenga kuti tikwanise kudii kutengerwa tiwane kuraramisa mhuri, handimaona manje hongu chirwere kuti pane cholera nezvii zvese tinozvinzwisa, asi kuti kudai tagadziriswa nzvimbo idzodzo tikwanise kudii tikwanise kutengesera zvitengeswa zvedu mune zvakanaka. Manje hakuna nekwatagadzirwa kuti tingatitondeswa uko kwatinodii kwatinokwanisa kutengesera.
Kwouyawo imwe nyaya yekuti vanotengesera mumigwagwa ivava vanonowaridza zviro zvavo pamberi pechitoro chiri kubhadhara mitero. Tombopa kana example kana mufananidzo wechitoro chekwaok. Muchitoro chekwaok chinobhadhara mutero. Ini ndosvika ndowaridza bhutsu dzangu nembatya ndakutengesawo panze ipapo. Munoonawo sei danho iroro?
Nyaya iri kuitika mukoma Jonga ndeyekuti isusu semavhenda ka apa tatova kutsvaga kunonyanya kufambira vanhu vazhinji kuti tikwanise kutengerwa, pane kuti toenda kure kure kusingasviki vanhu veruzhinji tinotengerwa sei? Ndo nyaya inenge yavapo. Iyi nyaya iyi inyaya yekuti vanhu taakungoita zvisingatenderwi zvacho, iri nyaya yekuti tikwanise kudii kuti tingabata dhora tikwanise kuraramisa mhuri dzedu, andimaona manje.
Thank you so much mukoma Edward. Ndoda kuti mutsanangure the same reasons dzamuri kupa nechirungu kana muchikwanisa yanyu kuti why do you want to remain where you are operating from, like on the streets, yet the councils created some vending space for you. There are stalls that we understand the council, like for Harare, built at Coca-Cola and Coventry Road, I think. So why do you want to continue selling illegally in the central business district? Hello?
I think it's off there.
So the two, Donald Mamboma and Donald Mamboma is in South Africa.
Yes.
And Edward, they are all concurring on the issue of jobs. They are saying for vendors, it's not like they just want to be vendors, but they are doing it for a living, survival. If the government creates jobs, then no one will be bothering the councils or the authorities going into the CBD to sell illegally, you know? So I don't know how jobs could be created to cater for over 4 million people who are vending on the streets, because that's a very tough, yeah.
I think we're joined now by Ms. Deborah Mkasa. She is one of the members of the Bulawayo Vendors and Traders Association. Mkasa, good evening and welcome to the program.
Good evening. How are you?
Siyaphila, wena unjani khona ngapho?
Ngiphilile.
Akutsho ukuthi khona ngapho ke bekungani kuyethuselwa ukuthi bazakhipha ibutho ukuthi libuye khonapho ligijimisane lani emgwaqweni. Kuhamba njani okwamanje?
Kwabulawayo kungathi kusathule, kasikezwa lutho, bese balindele ukuthi sibone ukuthi bathini. But thina njengeBulawayo Traders Association sirelease i-stress statement esonayo uhulumende ukuthi engakwenzi khona lokhu, kaqale eprovide izisebenzi lezi ezingamavenda imisebenzi. Bese kube kanjalo sixwayisa futhi ukuthi abantu abatshontsha imali yegovernment i-15 billion baphiwa 3 months i-estimate yokuthi beyiphendukise. Thina-ke amavenda singaphonga ukuphiwa 48 hours, engathi singamasela thina singazomasela. So sicela uhulumende ukuthi kakeme eqale esinike imisebenzi nxa kuwukuthi ufuna siphume emgwaqweni.
So ke alesabi ukuthi bangagcina bebuya nje betshana lani khonapho?
Hayi, ukwesaba asingeke sesabe kangako, ngoba ilungelo lethu, i-constitution yethu yeZimbabwe iyasivumeza ukuthi sithengise, sisebenzele izimuli zethu. So sizakhulumisana naye, sizambelana naye yena uhulumende wethu. Nxa kusehlula njengoba bezasigijimisa ngamasosha wethu, sizagijima sisatha, kodwa siyaphinda sibuyele. zaba impankwana necoacha iphindiphendukiswa.
Aha.
Iphindiziphendukele.
Ye, mana kunapho ke ungayika tjana siyabonga kakhulu kodwa ungasuki lapho khona kunapho. Yibo bambile mama. So what she's saying is that the Blue Vendors and Traders Association has actually released a statement saying that what they need are jobs and they cannot be given a short notice to leave. Yet people who actually allegedly stole some money and externalized funds were given time about 3 months or so to return the money. And she says there are some people who actually stole about diamonds worth about $15 billion. We have not even been given an ultimatum, you know. So why should they be given such an ultimatum? And to make matters worse, you know, they are not too afraid of the army because she's saying that, you know, that's their job. You know, they're not criminals. They're people who are actually earning a living through selling and buying items. So let it be, you know. Whatever comes, let it come.
And I understand we are failing to get through to Mr. Sten Zorwadza.
Yes, yes, and, we're trying by all means.
Yeah, we're also trying to get hold of Mr. Samuel Wadzai to bring them onto the program.
Yes.
But as I said, Gibbs, the minister was quoted in the Herald as having said that the government fears for the outbreak of cholera and typhoid. And he also said the illegal activities in the CBDs had virtually become cover for other criminal activities. Hence, it was critical for government to arrest the situation before it exploded. And he's quoted as saying, prevention is better than cure. The CBD is now home to a litany of unhealthy vending activities such as selling of second-hand clothes, unregulated vegetable vending, roasting millicobs and money changers, amongst other activities.
So it's a lot of people that are facing eviction. So we can go back to Deborah Mukasa.
Yes.
And you see, Deborah, when we, Ms. Mukasa, when we look at issues to do with money changing, like while we are busy selling tomatoes and other things, there are people who are actually selling some other stuff near you there. So why not the Zimbabwe government doing whatever it wants to do? It wants to do that because there are some criminals that may be around you there.
Yeah, for sure. For the people who do money changing, as BVTA, we complained to the government that they should be arrested because it's not, you know, it's not conducive to do money changing. So tina jenge pula vendors vele asikufuni ngoba kakukho even emthethweni okuqakathekileyo kakhulu ukuthi yethu le local government kayilungise ama bylaws abantu labantu sebekwazi imithetho yabo abamele beyenze sebekwazi lokho abamele bekulandele khathesi vele yi-free Mandela ngoba wonke umuntu ofisa ukungena esfridini kumbe ongothengisa inyama kumbe ongothengisani kuba nzima vele ukuthi umcontrole ngoba akula mthetho oyiwo olawula ilizwe. Imthetho okhona vele ngowakudala okaSmith. So thina njengamazendazi lokho sicela ukuthi ngabalungisisa salungisa njengama-associations kodwa kwathunyelwa kwaya ku-local government. Lokhu kubhenkiwe kumbeni kungapho ukuthi kuphenduke njalo ukwenza ukuthi kunqasele kuncedisane namazendazi. Amazendazi they are not ama-criminals but ngamazendazi afuna ukuncediswa kulokhu abangakwaziyo because singananzelela vele kabazange beke befunda ezikolweni besithi when I grow up I will be a vendor. Bazokhoza bafunda besithi bazaba lemsebenzi, bafunda besithi bazakuba ngama-enjiniya, bebe ngamapholisa, bebe ngamasosha kumbeni bebe kuyini ngemisebenzi abetshiyeneyo. But due to economic situation ekhona kwaba lokukhotshwa abantu emsebenzini ama-factory avalwa. So abantu kathesi sebephila ngayo ivending. Umuntu uyavuke ekuseni esiya estridini ukwenza ukuthi ethole imali. So imithetho kayilungisiswe, ama-policies kalungisiswe, ama-bylaws kalungisiswe ukwenza ukuthi nxa ukhona konke abantu befundiswe behlale phansi beyazise ukuthi lokhu kubi lokhu kuhle. Zani ukuphonga ukuthi kusasa bevuke babagijimise. Sizagijima sibe estridini yebo siyokuma kweliye ikhona sigcine sesenza okudlulisileyo.
Yeah,
ngizokuzama ukuthi o-take code la laba bakhona. Ka
Yes, yeah, siyakuzwa again to Pendala Bamba kona po ungayikatshana. So she's saying that the government should fix a lot of issues, and even the councils should fix bylaws, you know, so that they can operate accordingly. So at the end of the day, somebody then asked the question, that is Nyari Makuyana. She says vendors are not being told to not to sell. They are told to move to certain given areas.
Mm-hmm.
So she's saying Deborah should answer that question.
Oh, yeah. Give her the opportunity.
So, so Deborah, there's somebody asking you here that the government is not asking you to stop selling items, but is asking you to shift a little bit, go to some designated areas. So why are you actually resisting to shift to those areas designated by the councils?
Mani ngamphendula lo mbuzo ngizamphendula ngombuzo ngithi si shift esinga sinanzelela ukuthi council isinika ama areas lapho kungela business khona thina njengamazindazi we want imali ebhe esandleni there and there konapho konabo njengomuntu wamagundwane so singakuyahlala like njenge Highlanders Club akula activity ekhona ngale lokuthi ngasisa ingadraw abantu ukuthi bebuye bezocina bethenga lapho sesifuna sesiminyana konapho usibd ngoba kudlula wonke umuntu is a hub kulamabhasi kulemchova kule everything yalabahamba le evening ezinyawo you afford ukusuka emakhokoba to Drobeni mzileka to town usiyathenga zaso isiminyana khona pha bathi kungalungiswa kuhle kube lemithetho ezivikelayo kumbe enqabelayo sonke sizabakwazi lendawo esizaziphiwa kube le activity kube la uthoba kube la lokuhamba khona lama shops evulwe kube lezindawo zokuthi abantu noma bethengisa bephuma emsebenzini baphuma bethengi kuyazwakala but ngingaso kwendaweni liki emandla
Yes, I was calling Mama. So she's saying that they want to sell at certain places where somebody
make
can walk.
Money.
Yeah, like
like Magunzi.
Yeah, like you know when you kill a rat, use some medicine or what do you call it? Some red kill. Some red kill.
Yes.
That is first to kill them.
Yeah.
So what you need is to hook the money when it's very hot. So people will be passing through you and all those kind of things. But if you take people to Highlanders Club down there or take them up to the other industrial areas, no one goes there.
Yeah,
so she says those are not good selling points. So the government, the city councils should think about that.
But you know,
so she says they can have some divisions in the CPD.
But you know, Gibbs, I think they will give them the opportunity to answer to this question that I have. That is my personal question. You know, if the people are starved of goods and stuff in the CBD, they will be forced to go to those selling areas. Selling areas.
I think we've got
another. Yeah, we have Mr. Samuel Wadzai, who is the director of VSET, which is a Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. Wadzai Magadi. Aiwa, tinototenda imino kuti tanga tichinetseka kuti kubatei parunhara asi tazokwanisa kubatai. Nyaya yatiri kukurukana ndiyo yekuti makapiwa maawa 48 kana maawa makumi mana nemasere kuti munge mabva munzvimbo dzisingabvumidzwe dziri kutengeserwa nenhengo dzenyu. Taona kuti danho iri harina kunge raitwa maawa 48 anenge apera. Titaurirei kuti zvakamira sei parinhasi.
Ya ndizvozvo hapana masoja ataona hapana mapurisa ataona achiuya kuvhiringidza vanhu maripota ataona nyika yese we hope kuti zvinotaridza kuti vaona kuti danho ravanga vachida kutora sehurumende hari tiro rinotiendesa mberi senyika we hope kuti vaona kuti mukana wokuti kana pane zvinenge zvichida kuti vanhu vataurirane zvino vanhu vanogara pasi votaura kwete kuti tinopedza masoja onzi akuenda kundodzingirira vanhu vari kuda kurarama vada kuchengeta mhuri dzavo handionise zvine uchenjerini hazvina uchenjeri kana vanhu vari kutitungamira vachiti vari kuda kugadzirisa nyika hazvina uchenjeri kuunza masoja kuzatoni zveizvo zvinogadzirisa dambudziko iri dambudziko rinongogadziriswa chete kana hurumende ikazvipira kutaura nemavenda hurumende ikazvipira kutaura nevanhu vari muinformal sector kuti togadzirisa sei nyaya yekonditioni mutaun harisi dambudziko redu semavenda kuti mune congestion yaye ini dambudziko ravo rokuti vari kutadza kuvaka nzvimbo dzinokwanirana nesu nouwandu hwatava navo 90% unemployment munyika munotarisira ti vanhu vanofanira kutongowanda chete kana hurumende ikasava isikasauya nenzira dzokugadzisa kuti tokutengesera pachena pange pari akasarukana pasiri mucpg.
Saka pane urongwa here vavadzai hwekuti musangana nehurumende kana nemaauthorities kuti mutaure nyaya iyoyi?
Yes, isusu seboka takatombonyora I think about a month ago, just before pachinjwa mapermanent secretaries emaministry. By then takatonyorera vari vamulilo ndovanga vari permanent secretary veminister of local government. But takazoreplywa nevanyuwani vavako vakatiti aiwa tataura nemitanga yemambonoonana neHarare City Council nemamwe wemakanzuro ese kunzvimbo dzamuri kuda kuti mutigadzise matambudziko ari ikoko. Tikati aiwa this problem. Maefforts atakaitawo ekuda kutaya kubata vanhu veHarare City Council vairamba vachingopostpona mameetings ataifanira kuita navo. But takatovanyorera vanhu veministry tichitaridza kuti isusu seboka tinovimba zvinhu zvese zvinogadziriswa kana vanhu vakagara pasi vachitaura. Saka zvataakuita since pasina zvakabuda neHarare City Council, pasina zvakabuda nemamwe makanzuro ose muzimbabwe, taakudzokera futi kwavari kuministry. Tiri kutotaura inini ndichidaro nokuti musi wesaturday takavaisira imwe tsamba yekuti onai takatadza kuona vanhu vamakati tichiona maakutaura zvekuti maakuunza masoja todii. Saka takamirira mhinduro yavo kuti tinzwe kuti asi wiki iyo ino futi tichitaura zvomuHarare tinokwanisa kunge tichionana nameya veHarare tinzwewo kuti vanoona sei tosvigadzirisa sei.
Thank you so much. Please do stay on the line. Gibbs, he is saying that as of now, because I cannot say as of end of business, because they might be still selling on
sometime,
the streets.
Yeah.
But he says up to now, they haven't had any contact with the military or police or municipal police. So if they think that maybe the authorities may have decided to proceed with caution and deal with the issue differently from engaging using the soldiers. But this is only the 48th hour. Maybe tomorrow it will be a different story.
All came all together, yes. We've got Tindo who says, please create jobs for these people. Then Takawiria Spanda says, we want a clean city, comrades, whether you like it or not. Then Richard Piri says, vendors are welcome, but go to the created space. Then I've got Justice who says, I'm watching you from South Africa. And Denford says, I'm watching you guys from Mausekwa. Watch water. And then we've got Sibarashi who says, I'm there, guys, fair. And then Sifas Zuse writes, I think the government is being heartless. The economy is dead, no jobs. Everyone is surviving on vending, including graduates. People create jobs and then chase them from the streets. My number is so and so. So he left us his number. He says, call me right now. Nelly Joe, Utikora, Nsemberengwa, Kuzabuya Wellington, like Uti, Nsearareba Forward, who's on Dinjalo. Uti Laming say Ngoblawayo. Then we've got another person here. Lillian says, I'm watching you guys from Joza. Then Calva Wilma Zondiwa says, but they must remember that those black money market, dealers are also affected by unemployment. So why should vendors want them to be arrested and not vendors themselves? They should all be arrested. Because they are in the same predicament.
Yeah.
And then Alan says, that lady, Barbara Mukasa, is talking sense. I support her 100%. How can people be given 48-hour ultimatum to leave the streets? So she's right.
Tina Mukoma Robert, Muchade Nyika. Hanzi, varikushaya basa rekupa masoja avo. Vakuita zvokumhanyisa mavenda. Vanoda kuti vararamire pi mabasa acho hakuna. Ngava satambudza vanhu. Then Mukoma Danimo Murombo, tsvagirai vanhu mabasa. Jobs, jobs, jobs. Siyai vanhu vatengese avo, please. Then Trimo Mutema, vakuru tinokumbirawo mumbotirega tiwanewo raramo. Muchitigadzirira zvokuti tiite zviri pamutemo. Tinofa shua mukatidzinga mustreet umo. Tina Finos Mataruse, that's for struggling ZANU-PF government. Then Majua Muchita, black market pasinayo. Ndiwo matsotsi varikutitengesera hembe dzaura uye grocery rakaexpire. Toda mashops avhurwe uye maindustry. And Patricia Kandeya, siyai vanhu vararamise mhuri dzavo. munozovapa chekudya here? Koma rent fees. Ah, guys, msadaro. Tina Clyde Chikuni Chawa, give them 48 hours to open the industries. Darlington Chipkanya, kiki kiki. Anzi unoudzani munhu anovhota, munhu anoudza paanovhotera, handisi kutanga achipindura papi apa. Then Sifas Selva Dino Chigutsa, handisi kuti Selva Dino iri ndere ku Brazil here zita iri. Anzi iri kuuya ami muchamhanya zvenyu. Then Caleb Tendai, ngavashandise mauto kuvanhu vaba mari yenyika vaidzose, noti kuvanhu vari kuzvitsvagira mari, misplaced priority. Anzi na PC Mudoni, vanhu vararama nei nokuti havasati vavhura mabasa, ndo vanhu vatiinavo parizvino Gibbs.
And then we've got Edward Ndopara says, hi Chonga brother, can you call me now? He left his number. You know, Edward wants you to call him.
Okay.
So I think we've got the number that's out okay there. And then we've got Walt T who says, I'm watching you guys. Cynthia says, I wish our government could just start chasing potholes on the roads as much as they are chasing vendors. Yeah, that's a powerful one. And then it's one against independent. Kulobaba lapha kutwa uChems, uChems uthi esikubona ukuthi abantu abakwazi abakwenzayo laba bakhulumende bafuna ukuthi benzeni ama vendors lawa. Ama vendors ngabantu abazama impilo njalo kumele impilo yabo ibe enhle kakhulu. Nxa ukuthi kule msebenzi. Kodwa ukuthi kusetshenziswa ama soldier ukuthi abasuse emgwaqweni sibona ngana kulunganga. Abadinga imsebenzi babalungisele. Sloba.
Anzi tine mthelela
lapha. Sloba honest. Yeah. Siloba honest lapha ecingweni. Honest kunjani? Hello honest, how are you?
Yebo baba.
Yeah, unjani mfowethu?
Unjani?
Anipile kakhulu. So wena udaba lolu ubona njani?
Hayi, ngoba ngithi ngiyibonayo ama vendors abasuswe empela emadorobheni akusahambeki baba. Izitrata zivalekile kudayisa amatomasi, amabhanana, ife, kugcwele amakhasi ngidrobhu, amadorobhu angcolile baba. Kanti ngesikhathi sabelungu bekunganama-vendors na, ama-vendors bekhona mara lapha abadayisela khona. Kona manje sebefuna ukudayisela yonke indawo. Uyabona i-government yethu yomuntu omnyama iproblemu njengama-government wonke yabona muntu omnyama sineproblemu yokuthi at the same time sinenga amavoti, at the same time sifuna ukuthi si-enforce umthetho uyabona. Khatha kelungu ithi ngeke yenzakale lento leyo. Kuba bekho nje la abantu yangabelungu yangcenga ivoti yomuntu omnyama ngoba vele uvevele ngavoti uyabona. Amatomasi maye ngadayiswa emalokishini yonke into labayidayisa ekuphona uma bangayidayisa emalokishini abantu bazohamba bayokuthenga. Because mina ngeke ukuthenga amatomasi ngithi ngoba amatomasi awekho etown ma idayiswa khonale Highlanders side ngohamba ngiwafuna khona.
So uthi phakathi emathawuni lapha no akunjalo?
Hayi, phakathi emathawuni no akusahambeki baba. Abantu sebezohamba kanye estradini phakathi nezimoto. Ngathi lapha kuma-pavement akusahambeki, kugcwele bona labantu abadayisayo. Unyathela izinto zabo bayalwa futhi because ukuthi khona kumele ngifuna kuhamba khona abantu aso ndawo yekudayiseni.
Hayi, siyabonga kakhulu ke baba honest. Isibongo mbali?
Ngibonga.
Sibongile Ndlovini, ungathola kusasa baba.
Okay.
So according to Mr. Ndlovu, things are not well. You know, he says vendors should actually comply and use designated places. He says if they are relocated, like what you said, if they are relocated and there are no tomatoes in
the
CPT,
streets, yeah,
people will just go out there and buy.
Yeah, they'll go into the markets.
Yeah,
like,
so he says
when we were growing up, people used to go and buy tomatoes from the Mbare market and at market stores in our areas. Though there were people who'd sell by the corner, street corners. But that time in the 70s, the municipal police, those who used to wear the English khaki uniform, they would come and chase them away here and there. But mostly people would go and buy from the market.
Let's hear from Ms. Mukasa. Ms. Mukasa, is it possible for people to go for you when you're selling from very far away from the CBD? So, why is it problematic?
It's not possible. Because one, there will catch another lava catena con a mapasa, because the Vuela is in a Macaya, Benet, Emalovichina. Two, Agula very business is why Agula activity. So, and I draw my customers, whatever is Islanders Club.
So what she's saying is that, you know, the president, President Mnangagwa, he has gone all over the place, meeting including China. Mm-hmm. All over meeting with the, you know, business community,
the youth,
students, mm-hmm. everybody. But has avoided vendors. And she says there are 80% in terms of people that are in the business sector. Mm-hmm. So why is he avoiding the vendors? So at the end of the day, she says, you know, maybe the army has to rethink and do the other thing.
Hmm.
You know?
You saw on the minister here's statement, he says that he warned of the arrest of legislators and councillors who could try to undermine the operation to gain political mileage, uh-huh. the operation of pushing out vendors from CBDs. Uh-huh. So he's warning members of parliament, to councillors, stay away. Yes. To stay away.
Mm-hmm.
And once you get caught in between there, mm-hmm. For political mileage, that's prosecution.
So, maybe Wazanai can chip in there. Eh?
Yeah.
Yeah.
Mr. Wazai. Mr. Wazai, are you still there?
Yes, I'm there.
Yes, the minister has warned of the arrest of legislators and councillors who could try to undermine the operation to gain political mileage. Maybe there may be councillors and legislators or MPs who may try to side with vendors. They are being warned that they'll face a prosecution or arrest. What do you say about this?
That would be totally unacceptable. It's unconstitutional. Members of parliament, councillors, those are elected representatives of the people. So it's just gonna kind of our challenges. What is the problem with that? Those are our representatives, and I don't expect the minister to think that he should not operate in isolation of those that represent us. That kind of chindo out the problem that now, I mean, it's procedural. It's good out so that they understand. So can I to our arrest? I don't know if it's a question that our banana republic. Banana Republic, we have to allow them to assist us. That's why Takawa choose Isusu, Sema citizens, could lie in the Gundotibatira, Mparamend, Imom, Makanzu, what Batsiret, and the Sachemo Red. I don't think that that would be a good move. To me, it's unconstitutional.
Mm-hmm. Maybe you can just repeat that in English, your statement.
In full English?
Yes, what you are saying, yes.
Okay, we are saying we don't expect the minister to make such threats to members of parliament and councillors. As far as we are concerned, it's our right, it's within the constitution for us as citizens to go to our members of parliament, to go to our councillors with issues that affect us, with issues that affect us as vendors, because those are our representatives. They are our voice in parliament. They are our voice in these local authorities. So it's unwise. It's unconstitutional for the minister to threat, to make such threats that they will arrest them. How, why should they arrest them when they are speaking on behalf of us as vendors? We are bringing these issues to them because we are the ones who elected them. And the reason why we elected them is because we want them to take our issues further. We want them to represent us. So it would be unconstitutional and unwise for the minister to make such utterances.
Hmm. But have you ever tried to engage or meet with the new minister, Minister Moyo, July Moyo?
Yes, we tried to do that, like I've already indicated, through the permanent secretary, and we are continuing to do that. I know that we should be able to do that within the next few days, because it's urgent. It's urgent. We really need to meet him and make sure that he sees light.
Mm-hmm. And also, he mentioned some people who are selling vending space. What do you say about these people, or about these allegations that there are people who are thriving on selling vending space?
Yes. It's an issue that we've always been raising, as we said, that there are these politically connected people, individuals, who just come and claim the whole of Copacabana, the whole of 4th Street, the whole of Chitima in Masingo, and say, this is my space. Mm. So if you want to operate from this space, you have to pay me $5, $8 a day. And we call these people space barons. Space barons has been there, and we've been complaining about these people. And the existence of space barons is another reason why vendors are refusing to go and occupy the so-called designated spaces. Because the fees that they are charging, they are exorbitant. We cannot afford the $8 a day. And so the first thing that they need to do is to remove these politically connected individuals. For your own information, my brother, these individuals are proxies of directors, of senior staffers in all these councils. They are making money through these space barons, and they want to come back and accuse us as vendors of refusing to go and occupy these spaces when they know that these spaces are being used to extort money from us. So they should deal with that. It's a reality, but it's their own creation again as the local authorities. They are refusing to deal with those people. We have been reporting them to the local authorities, but nothing has been done.
Hmm. Thank you so much, Mr. Wadzai. Please do stay on the line. Gibbs, Wadzai, Warutarota. Nyaya kuti hurumende kana kuti minista vakatyisidzira nhengo dzedare reparamende pamwe chete nemakanzura kuti vanenge vapindira munyaya iyoyi vanozotorerwa matanho ekusungiswa. Hanza ndofunga vari kukanganisa, nokuti maonero avo Wadzai ndeyekuti vanofanira kunge vachiengeja malegislator kana kuti nhengo dzeparamende pamwe chete nemakanzura, nokuti vakasarudzwa nevanhu. Vanhu vacho ndo vari kutengesa mumigwagwa. Saka kana vakaita dambudziko, vanofanira kuwana mukana wokuenda kunotaurira MP wavo nakansela wavo kuti taita dambudziko rakati.
Yeah.
Saka havafanira kuonekwa vanhu vavo makansela kana maMP as if they are interfering for political mileage, sezviri kutaurwa naminister. Hanzi aiwa, havafanira kudaro. Then vataura panyaya yevanhu vari kunzi vari kutengesa nzvimbo dzekutengesera space barons. Imari iyoyo, hanzi anongokuchaja. Taimbonzwa kunzi pamupedza nhamo kune maspace barons pambare pamusika, even kana kuti bhazi chairo ripinde mumbare kuti rinotsvakura vanhu rainzi bvisai mari. Taitoziva vanhu vange vachonzi vaiita mari naizvozvo, $5 makumaguma.
Sizwe ke kumama ke umkaza. Nkosikazi Mkaza, kobulaya kukhona yini kona kuthiwa ngamaland ama-space baron?
Kobulawayo bebekhona, kodwa hayi, they are not much. Babekhona ngesikhathi besana ngekhonzakala sekuku-37 years eseyadlulayo, but okwakathesi hhayi kuthule, because ama-associations wonke akhona they are registered ku-city council ngabantu abayaziwayo. Laba abanye ababa bengaziwa wen ngendlela vele siphila ngayo, antsho kulabanye abanambayo bengabe bekhona bechathile, but kabakho open like as iHarare ikutho ikukhuluma.
babe vela ngapi?
Yabo. Amateka manenbarosa ayibuya ngama buses zewe bus from ekuphokhweko gweru Harare bebuya bezolokuzana bezosebenza la. Singakhumbula ngesikhathi lesano ex mama wethu uGrace wayesithi kona nxa abantu bethengisa befaka ama-flag eZimbabwe kungakabi ne-hashtag, yibo bona laba babengama-land barrels ukuthi babefaka ama-flag bethengise mahari besala kodwa bona becollect izimali ebantwini. Hayi, kungathi kuthule lokho. Abantu abakhona kuma-waiting list bamelele ukuthi bephiwe izindawo zabo ecouncilini. Manje isithi council nayo ithi kumele i-approval from i-local government. I-process yangona iqinisi sibande kakhulu. Okuthi thina njengamalokhuzeni sicela ukuthi ngaka kuthiwa kuyaba lelokhuzeni kuthiwa kuyini i-demarcation umbeni kuthiwa kuyini ngesikhiwa ukuthi kubuke iBulawayo izimele yodwa ibone ukuthi yenzani izinto zayo kwezokuthi ama-problems akobulawayo ekuthithe ngabantu bakobulawayo not ukuthi sizosimelela uminister okhulumezele eHarare khona ngani engakwazi kungapho ukuthi ukwenza i-ground kunjani.
Yes, yakuza kakhulu-ke. She says space barons in Bulawayo are less now, but they used to be very, very prevalent during the time when...
Before Gibbs left for the American, for the Americans.
Something like that. So she says, you know, they were rampant during the time when former first lady was still there.
And many people were allegedly using her name to do all these things.
Yeah, so she says people were asked to put flags, you know, on their stands. So these people come, put flags, and then
they charge you for the flag.
Charge you for the space.
Or for the space.
Yeah. So meaning that they were actually passed from different places.
Okay.
Yeah.
We have a caller, Gibbs. Yeah. Tuna mkoma innocent. Magadi mkoma innocent. Hello, Mr. Innocent.
Adeng.
Aba takasimba magadi yo.
No, nagara.
Muruku ufona murukupi?
Ndiri kufuna ndiri South Africa Free State.
Ah, tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Panyaya muri kubwa ndiri kubinza kuti vanhu havafani kutengesera migwagwa asi kuti hapana zvavangaita ngekuti tingaise muZimbabwe mumoto kwamabasa asati amu kuti munhu agare pesi unopesa nzi wamba vatoiziva kuti vari kusvibisa nyika asi munhu unopawa ngani zvaanenge achiitawo paamire.
Mukoma innocent, izvi hazvisi zvinhu zvitsvaka izvi. Tichikura taiona vanhu vachitengesera pambare kana nemisika yakasiyana-siyana, vachitotiza mapurisa, vakangoona mapurisa vokanda zvinhu zvavo pasi pemabhazi nezvimwe zvakadaro. Illegal vending yakangoramba iripo.
Zvagara zviripo isi zvokuti mauto achatindira achange ichizovadzinga apa munenge mauto kanganisa mutemo ngekuti zvekuti vanoshuvisa nyika asi munhu hapana zvaangaita ngenyaya kuti mabasa acho orati kuti tigare ka vanenge pasina zvokuita togara tichishande asi kana tichizvitengesera ka zvinenge zviri nani.
Asika ava havasi kurambidzwa kutengesa mukoma innocent, vari kunzi tengesai asi endai munotengesera kunokodzera. Ndakamboona rimwe bhazi Gibbs, ndiro mubhazi kumusha, ranga rakanyorwa kunzi huchapa hatirambidzi. Unoziva huchapa?
Yeah.
The hygienic conditions. Hanzi huchapa hatirambidzi, asi itirai kumba kwenyu.
Yeah.
Apa zviri kunzi tengesai asi tengeserai nzvimbo dziri designated.
Zvona ndizvona kuti vari kusvibisa nyika mumigwagwa asi munhu kuti agare state pamba pake pasina zvaanoita pesi racho vanokubisa vaona kuti imbava umwe akatama hukuake pamba raka unenge vati orit pano wakabva kumushando waya saka ndofungidzira kuti iyena wabe huku yangu mazona mai saka zvekuti mauto angapindire hatirambe kuti mauto apindire asi zvimweni zvinenge vakutotyora mutemo yebasa ravo ravanofaakuti vange vachiita. Ndinotera mwaita basa mwane pamukana uno.
Kumusha ndekupi kwemukoma innocent?
Kumusha ndinobvira kuchipinge.
Chipinge uko muri kucheche?
Kudezi hiri.
Dezi hiri chingobvunzai variko kuti vari kwadi kwadi here uko.
Ndinotenda mwaita basa mwane pamukana uno.
Ngoti dimu.
Alright.
Eh. Ah, mukoma innocent. Da 30 seconds yapera. Ndada kuti vakwaise vanhu vari ku Daisy hiyo.
Ya manje nya. Kujaro.
Ndoda kwazisa vanhu vari pamuchono, ndoti munofara here sekuru ndozoti kwachina ndozoti munofara here Michaeli. Ndozende ku Daisy here ndozoti munofara here so kefasi. Ndozoenda futi kuchipinge ndozoti makadina mai tinotenda.
Mm.
Maita basa.
Ah, tinotenda zvikuru mwaita basa ndimwe. Thank you so much Mukoma Innocent. Mukoma Innocent is saying the government, if it brings in the army, I think constitutionally that's not correct for the army to deal with such issues, because those issues can be dealt with local authorities. And he thinks that that's being heavy-handed to bring in the soldiers to deal with that such issues. And also he says these people, at the same time, they are littering. They should also be responsible in terms of making sure that where they sell or they vent from, their sites are clean.
Yes, we've got Lloyd Moyo on the VOA Independent page. He's saying, I'm watching from Botswana. Brian Tabete says, call me, guys, right now. Ngabeni Nyandemkonto Kumalo says, Nkona Tube, Lishona Njan. Then Musa Nkokoni says, I'm watching you in say, Beijing, China. Oh, far away lens, eh?
Yeah.
Pamela Kumalo says, where are the 2.2 million jobs? Promises, promises, and promises. When politicians don't deliver, this is what happens.
Mm-hmm.
Then she says, Bapizi, ngama vendors, abantu, abangatisa, limorizabo. Then Musa Nkokoni writes, kabavule ama factory, kumba ama firm, avalo, so as people, so that people can get imisebenzi. Then we've got Caesar J. Jamela, V. Jamela, says, good evening, Lichona Jan.
Mm-hmm.
Then we've got Kolani Mohata, says, VOA, just VOA, just what VOA.
That repeats. That's Manji pana pati ne mutereri mkuru e VOA.
Yeah.
Anga nruwa ndaka savering.
Yeah.
Muzuba and Mwuru.
Read that one.
Muzi is here in the Americas,
yes,
in Washington. He says, most vendors were created by government mismanagement of the economy. Therefore, the same government needs to have a much warmer heart towards the vendors, because it's only human to try and survive by all means necessary before people start eating tree leaves like in 2008. Please read. I've read that. And I also have to acknowledge that Muzung Bans Mube is the MDCT organizing secretary here in North America province.
Yes, yes. And I'll mention that he was the first person to be on Facebook Live with on Zimbabwe Today
Show. Zimbabwe Today
Show. Yes, so thank you so much for coming every time. Busani Mbusontini says, I'm there, guys. Polite Kwakuba Maposa and Sean Macheza are saying, we're watching with you. And then we've got Right Maposa, who says, Abasuge ibo ababulala ilizwe labo, labospatelen babo labo. Abasuge babochwe. Rupen Lobo says, I'm watching, guys. Silke Mangeleza says, Lame Mbogele. Noma Kabo says, unfortunately, people were too trusting of this new president. Now they are crying. Sebekalo Kuzima, it's early days. Then we've got Pauline Nube, who says, I'm watching right now, guys. Then we've got Antileta Chabango, who says, hello, Lichona Njani, Nilalele in St. Manchester. Umusa Nkokonu Yakube Kanjaruti. The ZANU-PF government will never, ever change. Then Ulanga Nsakumbula says, I'm watching. Ntlantlabatlanga Netube is my old friend. But I know now he's with the Islanders. He says, I'm watching as well. Thank you so much, Ntlantla.
Maybe you can give Ms. Mkasa her last word.
Your last word, Mkasa. 30 seconds.
Oh, the headphone dropped. Maybe. Mr.
Wadzai,
your last words.
Okay, so we should to continue to urge the government to open lines of dialogue with us as vendors, because we believe that the only way that we can be able to solve this issue. They should create more vending sites for us and the desist from the blame game. Blame game cannot work if they want to correct the situation in this country. We are trying to survive under very difficult economic circumstances.
Thank you so much, Mr. Wadzai. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening, Ms. Deborah Mkasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association, and Mr. Samuel Wadzai of the Vendor Initiative for Social and Economic Transformation. Thanks to our listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again tomorrow. This is Gibbs Yube in Washington, D.C. Bye-bye.
Neni jonga kande meri nichitaiwa tinotenda kwa tinokutsigira kwa munoita Studio 7. Vamwe vari kuChina kunyika dzakasiyana-siyana. Rambai makadaro. Morara zvakanaka.